Rasa Pambaka. Hajidima A E E O. Triple V. Double T. Mafana vechiki vanitukui.
Agana waiza ndide wakadi wakana wata urakuti. Baby no.
Munhu mukuru wakainkluda moyo maybe nemakuru ndezvemukati sesusuka nanduru samuraivepo chinomwisa muru anokufosa kuti titandare chilove chatisimba baby ndechakare munhu dzvi body slim fat you see what I just did simba chakare fair what I'm saying is wakandurova nemupini kundiburitsisa mari pasina masini kunditengesa dilution pasina doro kukuendesa kubhawa zvoperera
pamoro Baby, no.
Spaghetti toponesko nemuriwo wepagedi waisiya chikafu se donation yo corona kundisisa chikafu kuchiti tozoona ndaikuposta Facebook ne Insta little did I know zvichaperera pa picture kunoka ndainoka nchishedza nezita switi love ine mamwe yakakufita waisa ndidadai wakandiudza usaburitse mari unogona ngozviruza chigara ndichauya wondisiya pachikona wakandifemba usati wamona
Baby, no.
Imagine.